Mutungamiri weZimbabwe Football Association Mafelton Kamambo vanoti varairidzi vakaita saJoey Antipas weChicken Inn, Cosmas Zulu weNgezi Platinum Stars nemurairidzi weMaurias Sandy Dzambwa havasi kubatwa nechisungo ichi kunyange havo vasina CAF A badge iyi. Zvidzidzo zvekuti varairidzi vawane chitupa cheCAF A zviri kuitwa muna kurume mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League isati yatanga. Asi vakamambo vanoti varairidzi ava vakadarika nguva yekudzidzira gwaro iri zvekuti veZifa vaona zvakakodzera kuti vanokwanisa kuenderera mberi nebasa ravo vasina chitupa chepamusoro ichi. Antipas, Zulu naChidzambwa vane nhoroondo yakasimba munhabvu muZimbabwe zvekuti mazita avo anenge akazara pachanyorwa bhuku rezvenhabvu munyika kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatenderwa kutamba nedzimwe nyika. Muteveri wechikwata cheyadha vaRonald Mazhambe vanobvumirana neZifa vachiti ivo hazvitaita kuti varairidzi vakaita saChidzambwa vaonekwe vakagara pabhenji vachida CAF A badge.
Hazvichaita kuti vanhu vaive neexperience nezvavakaachivha vazofananidzwa nevechidiki vakuya mazuva ano, because experience counts more than munhu apa kuchikoro izvizvi. Tikavadzokera kwaikwe teita kuita kunge takuvadzikisira pasi.
Asi mutemo uyu uri kubata vamwe varairidzi vane mukurumbira vakaita samurape murape weDynamos Fungai Kwashi weCapes United, Mukupali Masuku aimbove kuHarare City pamwe naJoe Lupahla uyo achangobva mukupinza Teo 1 muPremier Soccer League. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaLorenz Wekwete vanoti zvenhabvu nekudzidza zvakasiyana nekuti nhabvu chipo chinoberekwa munhu anacho.
Chipo chinozaura nemunhu kamunhu anozaura nechipo chebhora asina chikoro chakawanda wanda. Munhu ane chipo chake chebhora chisina kana chisinei nezvekudzidza ichi. Saka mamuomesera munhu iyeye mukatasa vanhu vazhinji vezhinji maplayers vakawanda wanda ka anogona bhora haatomborina kana education yakanyanya yakaenderera mberi. Saka muri kuomesera vanhu ivavo.
Asi mukuru wevararidzi muZifa Wilson Mutekede vanoti hapana kudzokera shure munyaya iyi sezvo zviri izvo zvakasimbiswa nevekafu kumusangano wevakuru wevararidzi uchangobva kuitwa kumuzinda weCAF kuEgypt. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.